This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare pa Studio 7, manera anasi uri musi wesvondo nyamafufu 28, 2016. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065, ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi. Bato rinopikisa reTransform Zimbabwe rinoti harisi kuzopinda musarudzo dzemabyelection dzichaitwa munyika, sezvo pari zvino rakatarisana nenyaya dzinokosha. Sangano revarairidzi vekumaruwa rerura kuti tichazive nyaya muZimbabwe rinoti rakakundikana kunosiya gwaro renyunyuto kumahofisi yebazi rezvedzidzo yepasi nemusi wechina sekurongwa kwazvanga zvakaitwa. Iyi ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reTransform Zimbabwe rinoti harisi kuzopinda musarudzo dzemabyelection dzichaitwa kuNorton nekuChimanimani West nedzimwe dzingangoitwa munyika, sezvo pari zvino rakatarisana nenyaya dzinokosha. Mutungamiri wesangano iri vaJacob Ngarivhume vanoti pari zvino bato ravo riri kurwisa nyaya dzinokosha dzakaita sekuti mitemo yesarudzo ivandudzwe pamwe nekuramba kutambira mari dzemabond notes kuri kuitwa nevana veZimbabwe munyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgarivhume pamusoro penyaya iyi.
Sarudzo idzodzo pari zvino hatisi kudzipinda. Chatisi kudzipindira ndechekuti tiri mubishi kana kuti we are too busy focusing on electoral reform. Tikutaukana pamwe chete nemamwe mapolitical party mumera uye sebato reTransform Zimbabwe munoziva manjimanji dzachidemonstrate nyamabhondi noti inoti nezvakawanda zvatiri kutungamira kurwisa mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Saka idzodzo sebato reTransform Zimbabwe hatisi kuzodzipinda nekuda kwekuti tine zvinhu zvinokosha zviri kudiwa nevanhu vemuZimbabwe zvavakutarisira zvinopfuure sarudzo dzinobirwa naMugabe. Toita nechuwa kutsirwe kuti vanhu vaenzerwe zvakanaka kupfuura sarudzo dzaanobva azobira. Iko zvino tiri bhizi kurwisana nenyaya yeelectoral reform.
Asi ka mune tarisiro yekupinda musarudzo dza2018 vamwe vanogona kuti dai mapindawo musarudzo idzo dzemabyelection kuti vanhu vazive kuti bato renyu ririko kana maakuzopinda musarudzo dza2018 munoti?
Kana vanhu vachifunga kuti zvakatinakira izvozvo kuti tisimudzire bato uyezve itenda dzakanaka, asi chiripo chatiri kuida iko zvino seba iri kuti takatinanotarisana nenyaya yekuvire zvinhu zviri kutarisa vanhu kuti zviitike zvinosanganisa electoral reform iyoyo. Tiri kuti hatiri kurwa zvakanyanya tichibatana nevamwe kurwa izvozvo nekuti muna 2018 tiri kutarisira kuti tichasvika kana 2018 mushure mekunge tarwisa nekugadzirisa zvinhu zvizhinji izvi zvatinofanira kunge tii tichigadzirisa zvinosanganisira electoral reform. Saka ichiche bato tinogaidwa uye tinotungamirwa zvakare munadhesizhon anobuda kunational executive yedu. National executive yedu hongu yakatipa mvumo iyoyo yekuti tokwanisa kukwidza musarudzo. Asi iko zvino pari zvino sarudzo dzekunotoro hatina nguva yekuti tive tikwidze sarudzo idzodzo nekuti tiri bhizi kudemonstrata nekuratidzira mastreet against the coming bond note. We are also busy demonstrating tichiti aiwa hatisi kuda zvachose chose zviri kuitika muZimbabwe. Saka izvozvo zviri kutishaise nguva yekuti tiwane nguva yekuti tive tipinde musarudzo idzodzo.
Bato renyu ringatarisirwa here kuzomira riri roga musarudzo dza2018 kana kuti muchange muchitarisirwa kushanda nemamwe mapato amuri kushanda nawo pane ino nguva pasi penera?
Zvinhu iyoyo sangeyekuti bato redu richamira rega kana kuti richange rakabatana nevamwe inobva kuwa sijini debato re Transform Zimbabwe uri kibva nebare guru pamusoro the national executive kana national executive going to simba minister president we Transform Zimbabwe kuti tione kuti tofamba sei maringe nevana.
Mutungamiri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvume vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano revarairidzi vekumaruwa reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakakundikana kunosiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebazi rezvedzidzo yepasi nemusi wechina chapera sekurongwa kwaranga rakaita sezvo muguta maive nekuratidzira kwaiitika musi iwoyo kwaitadzisa vanhu kufamba. Utungamiri wesangano iri wakanga uchitarisirwa kufamba makiromita mazana maviri kubva kumutavatava kuenda kuHarare asi wakazosiyira panzira urongwa uhu mushure mekutyisidzirwa nevasori pamwe nevavanoti inhengo dzezano PF. Tabata munyore mukuru wesangano iri vaRobson Chere kuti tinzwe zvakazoitika.
Hatina kukwanisa kuti tinge tinosiya gwaro iroro nekuda kwemapurisa anga akazara mumugwagwa yataikwanisa kunge tichifamba nayo tichinosiya petisheni iyoyo. Tinova zvinhu zvakadhirisa kuti tiende sezvo kwese kwataifamba zvanga ingori mhinga mupini. Saka tiri kuti tigare pasi tione kuti tichaviendesa here seexecutive zvataka takaronga kana kuti tichangotumira vairi kana vatatu vachanorisiya petisheni iyoyo.
Asi tichitarisa zvamava makananga kubva pamakatanga urongwa hwenyu hwekufamba mungati here pane zvamakakwanisa kuburitsa kana kukunda?
Zvokwadi takakunda chero pane zvino tiri kuti petition haisati yasvika kumuzinda mukuru weMinistry of Primary and Secondary Education asi petition yakasvika tichitevedzera iwo mamiriro avanoita mune zvedzidzo nekuti petition takaisiya kumutavatava ikaendeswa kuna provincial education director. Patakasvika kwamurehwa tichida kusiya imwe provincial education director akati zvokwadi imwe petition yaakuno achaendeswa kuvakuru asi isusu seRural Teachers Union of Zimbabwe tanga tida kuti tiendese tega kwaminista. Saka tiri kuti zvakadaro tikakwanisa kuisa nyunyuto dzedu zvakadaro tichimirirazve kuti vange vachigadzirisa nyunyuto dzedu idzodzo kana dzisina kugadziriswa isu tinoti sezvatakataura munhunha dzedu dziri mugwaro renyunyuto iroro rirorepareregumi rekuti kana zvichinge zvakundikana zvese tinoti aiwaka hurumende yakundikana yaiwanikwe ichadhizovhwa zviri muconstitution kwoitwa maelection matsva kouya hurumende inokwanisa kugadzirisa nhunhunha dzedu sevarayiridzi.
Mune urongwa here hwekuratidzira nenzira iyoyi kune mamwe matunhu?
Tine urongwa hwekuratidzira kune mamwe matunhu asi takati titange neuzumba maramba pfungwe zvinova zviri ndizvo zvakarizovhwa nenational executive then tozoenda kune mamwe matunhu akasiyana-siyana muZimbabwe.
Vanga vari munyori mukuru wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vari parunare neStudio 7. Bato reMDCT mudunhu reMashonal and West rinoti rino urongwa hwekuti nhengo dzaro dzekumaruwa dzifore dzichibva mumaruwa akasiyana-siyana dzichinoungana pamagunje Growth Point dzichiratidzira. Murongi wemabasa mubato reMDCT kuMashonal and West waWilson Makanyaire vanoti kuratidzira kwavo kwakanangana nekwavanoti kukanganwiwa nehurumende pakusimudzira vanhu vekumaruwa. Kuratidzira kwanga kuchiitwa maguta chete asi vamakanyere vanoti vakakumbira utungamiri webato ravo kuti vabvumidzwe kuratidzirawo kumaruwa. Ngatinzwe hurukuru yataita.
Tinotenda utungamiri weMDC nevision yavo vakatanga izvi kuratidza kuti hurumende yavamugaba hatichadi zvikaita mumadhorobha zvikaita mumaguta mose. Pari zvinezvi semashwesi iri murongo webasa taakunanga kumaruzevha taakunanga kumarural areas taakunanga magrowth point. Mata unokumbira vana sabhuku vana mambo vana vekumusha vana baba varimi nevari kutambura vose kuti ngatimirei titarisa nehurumende iyi tingopedza nayo kamwe chete. So tine urongwa hwekuti nemusi wa 3 September takanyorera mapfuza zviri pamutemo tikavazivisa kuti titange tichifamba kubva munzvimbo dzakasiyana-siyana tichienda pamagunje Growth Point. Vanhu vedu vakanga vachifamba vachibva kunzvimbo inonzi Birimawe 50 kilometers from Magunje kuti vauye mumagunje. Pane vamwe vatanga vachibva kunzvimbo inonzi Chisape zvakare vachiuya magunje vachiunga vanhu muri manhu dzakawira. Kwoita vamwe vanenge vachiri vari mumagunje imomo vachiunga vanhu muri manhu dzakanyuka. Kwoita vamwe vanenge vachibva kunzvimbo inonzi Karereshi vachiuya zvakare mumagunje vachiunga vanhu muri manhu dzidhera. ndiuma ndichasangana na neutungamiriri weprovince ichange ichingamira naprofesa wachairman yudo magunje ini semurongo webasa ndinga ndiripona chairman wangu neruzhinji rwabereki ichauya tichiratidzira kuhurumende yezanupf kuti isu hatichadi sekumareserva taakuonawo kuti aiwa takabvira kare kusapota vamugabe takabvira kare kumira nehurumende yavamugabe vatinongotirasa muzvinhu zvizhinji
zvii zvikuru zvaita kuti mutore danho irori
isu sevanhu vekumaruwa hatichadi zvimwe chikuru chapa kuti titore danho irori takatarisa marodzi edu akapesa kugadzirwa muhurumende yasmith panguva yese tanga tichitarisa kuti vamugabe zvichida pamwe vachaonawo kuti marodzi edu akanaka nzira dzeku edu hakuna kana imwe chete yakagadzirwa yakanaka kubva vamugabe vatonga nyika ino anyongori makomba nzira yose chechipiri tatira kuratidzira zvekare inyaya yezvirimwa zvedu foja yedu yatinorima zvibage zvedu zvatinorima hazvitengi nehurumende iyi zvakanaka zvinombunyikidzwa kutaura kwandinoda kudai tine varimi vazhinji vavimbisa kuti vatanga vari padhemo iyi vasina kubhadhara mari yavo yavakaendesa kuJMB kwemasizoni maviri matatu adarika but chakakosha ndechekuti chazivisa nyika chazivisa mwari chazivisa pasi rese kuti aiwa hatisi kufana nehurumende yamugabe
saka makaa maungana mumagunje mamuri kusangana umu zvii zvamuchazoita
mumagunje umu tine gwaro ratinenge tiinaro ratichasiya pakanzuro patichafunga kuti isu ipapo tinowana munhu akamirira da wenzvimbo yehurungwe hatizogonedi kumacha kuenda kukarei kwavanenge vari tichatenderera tiri mumagunje takabata maparakadzi edu tataurawo nyaya dzedu tichaadresa vanhu nekuti magunje great point ndokabhizi area kedu katina kumunzvimbo iyoyi
murongi webasa muMDCT kumashanaland west wawilson makanyaire vari parunare nestudio 7 tine chiziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu kubva nemusi wemuvhuro nyamavhuvhu 29 studio 7 inenge isatepfenyura mururimi rwechirungu asi zvakadaro nhau dzechirungu dzichange dzotepfenyurwa pazvirongwa zvevoa english to africa africa news tonight kubva muvhuro kusvika chishanu koti wemugovera nesvondo pachirongwa chenightline africa studio 7 icharamba ichitepfenyura nechirungu chirongwa chelive talk izvo chawedzerwa nguva yekutepfenyura kuenda paawa imwe chete munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muzimbabwe pawebhusaiti yedu ticharamba tichitepfenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi makumi matatu kuti munzwe nguva dzatinotepfenyura pamwe nemasaisai amunotibata endai pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanoti pachirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Vivid Gwede avo vakauya muno muamerica mazuva mashomo apfuura vachiita chirongwa chemandela washington fellowship vachibva vapedza ndokudzokera kuzimbabwe tinokutambirai nemufaro mukoma Vivid
zvakanakai manheru vateereri
aiwa tinotenda kuti vateereri vari nani zvavo mukoma Vivid tiri kunzwa kuti makasarudzwa kuti mupinde mubhodh revechidiki vari kuchamhembe kweafrica kana kuti southern africa board regore ra2016 remandela fellowship program mungatiudza kuti sarudzo iyi inofamba sei
vatungamiri vechidiki vakabva ku nyika yeUnited States mazuva apfuura kwavanga vakaenda kuprogiramu yeMandela Washington Fellowship vakagara pasi vari vemuZimbabwe vachitsvaga anga vavangaisa kubhodh reSouthern Africa redunhu reSouthern Africa vakabva vasarudza kuti ini ndichange ndirini achange achivamiririra musarudzo dzebhodh reSouthern Africa
saka bhodhi iri rakakosha zvakadii
bhodhi reSouthern Africa reMandela Washington Fellowship basa rarinoita nderekuti vatungamiriri avo vakawanda wanda vechidiki vanga vari kuUnited States vanosanganisira vari mune zvemabhizimisi vari mune zvekodzero Warikuita zvakawanda wanda kumakomima munharaunda dzavo kusanganisira vakatanga mabhizimusi avo ane chokuita nekutsvaga masimba kana kuti energy dzakachena yatingati iyo muchirungu clean energy vanoshandisa masolar nezvakadaro daro vakawanda vakabatana kuti tinge tichisadza bhodhiri. Bhodhiri basa raro nderekuti ringe richitarisa zvirongwa zvingakwanisa kuitwa nevechidikawa kuti vaenderere mberi nezvirongwa zvavagara vachiita. Zvinove izvo zvakaendesa kuUnited States, zvinove izvo zvirongwa zvavari kudzoka kuno kumba kuti vakwanise kunge vachienderera mberi nazvo vaane humbo hunyowani humwe hwavakawana mushure mekunge vaenda kumhiri kwemakungwa vachidzidza zvakawanda vachinoona vanoitawo nezvakada kufanana naizvozvo asi kuti vachiita waine vaakumberi munyaya even dzetechnology vaakumberi even munyaya yekudzidzisisa zvinhu dzakati wandei maererano nezvavari kuita izvozvo.
Tichitarisa imi madzokera kumba, pane zvamuri kuona here zvashanduka zvamungati chirongwa ichi chakakubatsiraiwo?
Ndichitarisa ndichidzoka kumba, inini pache zvangu chirongwa ichi chakandibatsira zvikuru panyaya yekuona kuti tingafambisa sei nyaya dzedevelopment kunyanya nyaya dzetechnology dzimwe dzatakadzidza kwatakanga tiri kuUnited States tainotarisa zviri kuitwa nevamwe ikoko takakwanisa kuona zvimwe maproject maererano nezveutano takaona maproject maererano nokubatsira macommunity anga asati asimukirawo ari muUnited States tikadzidza maitiro akasiyana neatiri kuita kuno kumusha. Ndichitaurawo nevechidiki vamwe vandinavo vatakabva nawo ndinoona vazhinji vacho vanodudzira shoko iroro rekuti vakadzidza zvakawanda maererano nemushure mekunge vaenda kuUnited States ende vanotarisa kuti vachange vachikwanisa kushandisa zvinhu izvo zvavakadzidza mumabasa avari kuita. Ndingati inini zvakavabatsira nemakore akati wandei vakajamba kana kuti vakadanhuka makore akati wandei munyaya yekunzwisisa kwavo zvekunge dai vasina kuenda vangadai vaine kunzwisisa kwako zvimwe zvinhu zvakati wandei kungadai kwakatisarirei.
Mubvunzo wekupedzisira, mukoma Vivid, madzokera muri kushandawo here nevamwe vechidiki vasina kuwana mukana iwoyo kuti muvadzidzisewo zvamakakwanisa kunge muchiwana pamanga muri kuAmerica?
Hakune zvirongwa zvinonzi Yali Lens iprogramu yakangonangana nekuti tipe ruzivo rwatakawana kune vamwe.
Aiwa, tinokutendai mukoma Vivid nekupinda muchirongwa chedu.
Zvakanaka, tinotenda.
Avo vanga vari mukoma Vivid Gwede, vanoshanda nesangano reZim Rights, uye vanga variwo pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chinokokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama, icho chinopa vechidiki vemuAfrica mukana wekuuya kuzodzidza kuAmerica. Aiwa hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Zvinhu zvokutokopai kambo, ndiani atigo kubva kuna Steve Makoni. Yabva yangoita nzwisa yekamboka Steve Makoni, ndiani ati go. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro inhau zvakare. Bato reTransform Zimbabwe rinoti harisi kuzopinda musarudzo dzemabielections chaitwa munyika sezvo pari zvino rakatarisana nenyaya dzinokosha dzinoda kugadziriswa. Sangano revarairidzi reRural Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakakundikana kunosiya gwaro renyunyuto kumahofisi ebazi rezvedzidzo yepasi nemusi wechina sekuronga kwarakanga rakaita. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiya mina Mavlas Muhlanganya uye.